Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu Chivabvu 4 2022. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndo vanotiti aiwa risaiwa ndosamuchiona isusu tichitaura pachinotaura muparamendi richibvunza makorokota ehurumende kuti ko izvi zveuri zviri kufamba nepapi, nekuti mukuru ari kuti zero tolerance on corruption.
Nengo yeparamende inomirira Norton Vatemba Mliswa vokurudzira dare reparamende kuti ridaidze mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vazopindura mibvunzo nezvemhosva dzeuori dziri kupomerwa makurukota avo. Dare reparamende rodaidza gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo kuti vauye kuzotaura nezvekutatarika kweZupco kuita basa rekutakura vanhu zvopa kuti vakawanda vafambe netsoka. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nengo yeparamende inomirira Norton Vatemba Mliswa vokurudzira dare reparamende kuti ridaidze mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vazopindura mibvunzo nezvemhosva dzeuori dziri kupomerwa makurukota avo. Godwin Mangunjwa anotipa nyaya inotevera.
Vamuliswa vanoe zvakare sachigaro weAPNAG vanoti apo maofisa auditor general anoburitsa umbo weuori mumapazi nemakambani ehurumende, hapana matanho ari kutorwa nemakurukota ehurumende kugadzirisa nyaya iyi. Vanoti nekuda kwaizvozvo mutungamiri wenyika pachavo vaMnangagwa vave kufanira kutsanangurira nyika kuti sei makurukota avo asiri kugadzirisa nyaya dzeuori.
Ndo vanotiti aiwa risaiwori ndosamuchiona isusu tichitaura pachinotaura muparamendi richibvunza makorokota ehurumende kuti ko izvi zveuori zviri kufamba nepapi, nekuti mukuru ari kuti zero tolerance on corruption. Tichifamba nedonzo iroro tinoda kuatana chokwadi kuti zvinenge zvakona izvi, mukuru tochiita sei.
Vamuliswa avo vanozvimirira vati nhengo dzemapato ezvematongerwo enyika muparamende dziri kutadza basa, nekuti dzinotya kutora matanho kumakurukota ehurumende anobva kumapato adzo nekuda kwebumbiro remutemo rinopa simba kumapato ezvematongerwo enyika panhengo dzavo muparamende. Vamuliswa vati izvi ndizvo zviri kukanganisa mabasa eparamende ekurwisa uori.
Ukada kuti unondedzere uyu kuti uyu ari kuba zvonzi ndiwe musangano wedu, kusauda kuti usangano wedu zvakashata. Saka dei mutemo uka
sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekushandiswa kwemari yePublic Accounts Committee PAC vaBrian Duve vati vanobvumirana vamuliswa kuti vaMnangagwa vanofanira kushedzwa kuparamende kuzotsanangura kuti sei vashandi vehurumende nemakurukota ehurumende vari kuramba vachiita zveuori, pamwe nekuti sei vanhu vasiri kusungwa.
Mukuru wenyika pachake yengawe yamene muparamendi atitsanangurire kuti zvinobatsira here kuti tirambe tine vanhu vatinavo vakafanana nemaminista iwaya nemaaccounting authority vana PEMSEC vasingagoni mabasa, uye nezaki inenge ine vanhu vasinganyatsogona basa ivava vane maprosecutor asinganyatsogona basa.
Sachigaro wekomiti yeparamende yebudget zvakare vari nhengo yezano PF Dr. Matthew Nyashanu vanoti vari kushushikanawo zvikuru kuti zvizhinji zvinonzi zvigadziriswa naAuditor General gore negore hazvisi kugadziriswa. Mapazi nemakambani mazhinji ehurumende haasi kutevedzera mutemo wokushandiswa kwemari wePublic Finance Management Act, uyewo pane dzimwe nguva bazi remari rinobhadhara zvinhu kaviri kaviri kana kuti mapazi ehurumende asingatozive kuti chii chiri kutengwa. Dr. Nyashanu vanoti vave kuda kuti gurukota rezvemari muzvinafundo mutulinwe pachavo vauye kuzotsanangura uori nekusafambiswa zvakanaka kwemari kunoitwa nemapazi ehurumende kusanganisirawo bazi ravo rezvemari.
Kuti tichidaidza Ministry of Finance itsanangure kunyanya accountant general achititsanangurira kuti zviri kumbofamba sei, mari inongobuda pasina supporting documents sei.
APNAC, PAC pamwe necommittee yebudget vanobvumirana kuti uori hwasvika pakaipa uye hurumende uye paramende, mapurisa, National Prosecuting Authority pamwe neZimbabwe Anti Corruption Commission vanofanira kupiwa mari nezvikwanisiro kuti vakwanise kuita zvekurwisa uori munyika. Vamuliso vanotiwo mune ramangwana paramende haifaniri kupasa mabudget emapazi ehurumende anoita zveuori. Kubvira muna 2014 Auditor General vange vari kuburitsa magwaro anoratidza uori pamwe nekusafambiswa zvakanaka kwemari uye hapana zviri kugadziriswa kupedza dambudziko iri. Auditor General Amai Mildred Chiri vakaudza vatori venhau masvondo maviri apfuura kuti vari kushanda nemapazi akaita seZAC kugadzirisa dzimwe nyaya, uyewo vakati pane mamwe mapazi ehurumende ari kugadzirisa zvinhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.
Dare reparamende rodaidza gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo kuti vauye kuzotaura nezvekutatarika kweZupco kuita basa rekutakura vanhu zvopa kuti vakawanda vafambe netsoka. Godwin Mangunja anotipa nyaya inotevera.
Nhengo dzeparamende dzinoti gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo avo vanoona nezvekambani yeZupco vanofanira kuuya kuNational Assembly kuti vazotsanangura kuti sei hurumende iri kurambidza makambani akazvimirira kutakura vanhu asi kambani yavo yeZupco ichitadza kutakura vanhu mumaguta nemumadhorobha. Vachitaura muNational Assembly nezuro, vanomirira mbizo vaSettlement Chikwinya veCitizens Coalition for Change vakati vanhu vari kupedza nguva yakareba vari mumitsetse yekutsvaga zvifambiso, uyewo zvifambiso zvacho zviripo zvishoma zvave kudhura.
Chinyunyuto chedu ndechekuti Zupco yatadza basa. Zupco yakonewa kusenga vagari mumamisha. Vanhu vari kuwanikwa vachinonoka kuenda kumabasa. Vanotanga na 8 o'clock vari kumukira mabhazi na 4 a.m. vosvika kubasa na 10 makuseni. Zvinova zvinoita kuti vanhu varasikirwe nenguva yekushanda, industry haibudiriri. Kana vachinge vachaisa na 4 o'clock vekumabhanga, maticha, mapurisa nevanhu vakasiyana-siyana, vanowanuka vachimirira transport iyoyo kubva na 4 p.m. kunosvika dzimwe dzenguva na 11 manheru.
Mashoko aya atsinirwawo nemutauri wePassenger Association of Zimbabwe vaTafadzwa Goliath.
Chikumbiro chedu kuhurumende ndechekuti tinoda mabhazi akawanda nemichovha zvekuti tikwanise kuita mabasa edu emazuva ese. Tedza nguva yakawanda takamira mabhazi.
Vachinyora padande mutande ravo reTwitter, mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vati hurumende iri kuzviziva kuti paita dambudziko guru panyaya yekutakurwa kwevanhu uye ichaidzana pose painogona kugadzirisa dambudziko iri nechimbi chimbi. Hurumende yakamisa makombi kufamba makore maviri apfuura uye inoti vese vanoda kufamba vanofanira kushanda pasi peZupco. Kubvira svondo rapfuura, hurumende yakatangawo chirongwa chekusunga motokari dzinotakura vanhu zvisina mvumo, izvo zvawedzera zvakanyanya dambudziko rezvifambiso. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.
Zvikoro zvakavhurwa nezuro asi matambudziko atotanga kunyuka, varairidzi vachinyunyuta nemari dzavari kutambiriswa, vabereki vachitiwa havasi kukwanisa kubhadhara mari dzezvikoro sezvo vasina kuwedzerwa mari, vamwe vachiri kutyawo kuti chirwere cheCovid-19 chinogona kutanga kupararira. Asi mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vanoti hapana chekutya.
Munyika ino yeZimbabwe muna March 2020 hatisati tamboita kuvhura kwechikoro kwakatsetseka sekwaitika patemu ino yechipiri yemuna 2022. Maticha vauya vari gurususu inodosvika kuma 96-97%. Uye vadzidzi vauya futi vari gurususu.
Vaenderera mberi vachiti vakagadzirira kurwisa denda reCovid-19.
COVID-19 tiri kungoshandisa standard operating procedures zedu nekuti takunyatsoziva chakatanga ndochakachenjedza saka mamask anopekwa vanogeza nekusanitize vanoita social and physical distancing isusu chatangomirira chedechekuti pasi rate yedu inge iende pamberi.
Asi mutungamiri wesangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union atuzva Obert Masaraure vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvikoro.
Zuva repiri kuzvikoro hakuna kudzidza kwakawanda kwaitwa. Vana vari kudzorerwa kumba nenyaya yekutadza kubhadhara maschool fees. Izvo zvatakanga takagara tatsigura hurumende pane chimwe chikoro chine vana vanosvika 800 vana vanodarika 700 vadzingwa vakadzorerwa kumba nenyaya yekutadza kubhadhara fees. Tichasawo zvevarairidzi havasi kudzidzisa vari kungotewa nekwaingotenderera vamwe vangozvigarira nenyaya yekuchema kwavari kuita kuti havana muhoro unokwana. Varairidzi vanotisha kumaruwa vaane mazuva akawanda vachitsvaga zvifambiso vachitadza kutoti vaende kumastations kwavo. State iri ikuchikoro inosuwisa zvakanyanya.
Mutungamiri wesangano revarairidzi reProgressive Teachers Union vataka vafira zvou vatiwo hurumende haisati yazadzisa zvayakavimbisa zvapa kuti vaomerwe nezvinhu. Vaimbove murairidzi vave pamudyandigere mbuya Christina Mawire vanoti mari dzavanopiwa dzemudyandigere nedzavanoshavawo mumabhinda uko hadzisi kukwana kuendesa vana kuzvikoro.
Dziri nyaya dzechikoro dzakatoomera vabereki vari muno muZimbabwe. Nekuti dhora racho riri kungodonha vezvikoro vanenge vachingokwidza temu iyo ino yakatokwira kuprimary. Saka vamwe vabereki vari kuti zvakaoma nokuti mapenjeni asi kuwedzerwa vazhinji mavhenda. Saka kuti vakwanise kuti vabatanidze mari inodiwa vazhinji vari kungoita zvikwereti.
Mashoko aya atsinirwa naamai Susan Lunga vari mukomiti yevabereki mune chimwe chikoro kukuwadzana.
Mari yekuti vana vaende kuchikoro hatina. Zvikwanisiro zvachona pachezvazvo hazvina kunge zvakatikwanira. Ndokutomera kwataraitwa isu sevabereki.
Kushaya simba kwedzora remunyika kunonzi kuri kupa kuti zvikoro zvakawanda zvikwidze mari yedzidzo. Asi kune rimwe rutivi mari dzemioro dzisiri kuwedzerwa. Zimbabwe Electoral Commission, ZEC, inoti hainei neuwandu wevanhu vanogona kunyoresa kuvhota vachigara panzvimbo imwe chete. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muZEC vatoile Saigwana vakataura mashoko aya mushure mekunge pabuda nyaya yekuti pane pakambani inoita nezvematemba mukariba pakanyoresa kuti panogara vanhu makumi masere nevanomwe avo vakanyoresa kuvhota. VaSaigwana vakakurudzira vagari vemuwadhi 8 kukariba kunonzi kwakanyoresa vanhu ava kuti vaende kumahofisi avo neumbo hwavo. Izvi zvinotsigirwa nemukuru weZEC mudunhu remashonaland West vaAustin Rovu vanoti donzo ravo nderekuti vanhu vakwanise kupinda mugwaro remazita evanhu vanovhota kuti vakwanise kuvhota.
Ichatora nechokuti munhu akwanise kuregista agone kupinda avhota soro agovhota.
VaRovu vanoti vanonyoresa munhu kunyange akati anogara paanoshanda pachikoro kana kunyange akati anogara pedyo nedhibhe remombe. Asi munyori mukuru anoona nezvesarudzo mubato reCCC mudunhu remashonaland West vakuda kwasho chigumo vanoti vashandi veZEC vaifanirwa kushamiswa neuwandu hwevanhu vakanyoresa kuti vanogara panzvimbo imwe chete.
Kutucheke kuti what tables and addresses zvinosvika pagraundi ndokunoona kuti zvihwani and industrial chains iri industrial chains vata zvematemba vashandi vepo vatoti vanhu vacho hapana munhu anogara ipapo.
Sachi garo we Zimbabwe Election Support Network kana kuti ZESIN vaAndrew Makoni vanoti vanowirana nemashoko avasiraigwana zvikuru kuti kana paine anopokana nekunyoresa kwemumwe munhu kuti avhotere munzvimbo anofanirwa kunomhanyara kuZEC sezvo zviri izvo zvinotaurwa nemutemo.
The electoral act is very clear kuti kana pane anyone an objector to the registration of any particular voter in a particular locality, anogona kulodge an objection in terms of electoral act to the Zimbabwe Electoral Commission will then investigate that complaint.
Asi chikamu chemutemo ichi chinonzi hachisi kutevedzerwa sezvo vanhu vari kusungwa pachitariswa kuti wabuda mbamani. Muharare vaimbromeya weguta iri vaHebert Gomba vakasungwa vachipomerwa mhosva yekuzvinyoresa ivo nevamwe vanhu kuti vaigara pamba pevabereki vavo pavakatanga kunyoresa kuvhota. Vagari vemuwadhi 3, 4 ne8 vachange vachivhotera makanzura munzvimbo dzavo nemusi wemugovera svondo rino. Nyaya yegwaro revavhoti inogara ichinetsa nguva dzose dzesarudzo paine kuchema-chema kwakawanda kubva kumapato anopikisa achiti rinoshandiswa kudirira sarudzo nebato rezanupf. Asi zanupf inogara ichiramba kuti inobirira sarudzo ichiti kutaura kwevanhu vanenge vakundwa. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Zvinhu zvaramba zvakaita manyama amire nerongo kuzvizvarwa zveZimbabwe nezvekune dzimwe nyika muSouth Africa, umo zvave kudzingwa mumabasa nekurwisa nezvimwe zvizvarwa zvenyika iyi. Kubva zvakapondwa nekupiswa kwechimwe chizvarwa cheZimbabwe vaElvis Nyati mwedzi wakapera kuSoweto, kunetsana kuchiri kuramba kuchienderera mberi. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvakaita sava Emmanuel Zinja, avo vanoti vakazozviona vakakodzera kudzokera kumusha nemhuri yavo mushure mekurwiswa nematemo nemakano muCape Town nezvizvarwa zvemuSouth Africa. Mukuzeya nyaya iyi, Marvelous Muhlanga nyauye weStudio 7 abata vaZinja.
Ndakutenda nevanotera Studio 7 nevose vakabatsira. Ke zvino takasvika kumusha tiri kumhondoro kuNgezi. Ndinodawo kutenda vese vakabatsira kuti tikwanise kusvika kuno kuZimbabwe. Ndinodawo kutenda ichese kuti Mwari akuitire zvakanaka. Takagara ke zvino tiripo pamusha hedu zvirinani kunge uri pamba.
Munofunga kuti muchadzokera here kuSouth Africa?
Nechiitiko chakaitika kwatiri nani tarisiri kuti ndichadzokera zvekuSouth Africa. Ngotsvagawo zvekuti tiwane kurarama tiri pamba, ungotsvagawo zvekuti ukatengesa tengesa kuti vana vanoendawo chikoro wekarimarimo gadheni uri pamba zviri nani. Anoti chiitiko chandakaona kuSouth Africa, handifungi kuti ndichadzokera ini, nokuti kana wambopukunyiswa naMwari mumatambudziko akadai kuti wane uchadzokera, aiwa handichadzokere, ndakungoraramawo ndiri muno munyika yedu yechizvarirwa. Mwari vachatipa zano, vachatirangarira kuti tikwanise kuchengetawo mhuri yatinayo.
Murume wenyu akawanikwa iye achitemwa nedemo kuSouth Africa ari kunzwa sei pari zvino?
Baba vari nanawo but vanomboti dzungu manje. Dzungu ndo rinopota richimbovabata kana pakurara zviya vakasimudza musoro. Dzungu ndo rinombovabata, saa vari kuratidzawo kunge zviri nani. But dzungu ndofunga kungoti semaronda anenge ari musoro anogona kuoma kunze, but mukati aine asati anyatsokuoma. Sati chipota chimbovapo mapiritsi vamwe atakatengawo. Ndati chipota chikabvapo vakati dzungu iro ndoatombovapa. Dzungu ndoriri kuvanetsa musoro, asi hazviri kuratidza kuita naniwo. Plus pakudya pane saidhi rekusaidhi kweziso kumwe kwakatema demo pamusoro peziso. Shaya yavo haikwanisi kunyatsokushama zvakanaka, vanozviva kuti musoro tidiki diki twesatsa.
VaEmmanuel Zinja vange vari parunare muHarare, naMarvelous Muhlanga nyauye weStudio 7. Zvichakadaro, masangano anomirira zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zviri muSouth Africa ari kuchema-chema nemutemo uruda kudzikwa neguta reJohannesburg wekurambidza zvizvarwa zveZimbabwe nezvekune dzimwe nyika kutengesa mumigwagwa nekuita mamwe mabasa emaoko. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiriri weEuropean Commission vaUrsula von der Leyen vaparura urongwa hwekuti nhengo dzemubatanidzwa uyu dzisatenge mafuta ekufambisa dzimotokari kubva kuRussia mumwedzi mitatu inotevera. Izvi zvinotevera kurudziro yemutungamiri weUkraine vaVolodymyr Zelensky yekuti Russia itemerwe zvirango zvakaomarara nekuda kupamba nyika yavo. Makurukota zvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica nemuBritain akataura parunhare nezuro kuti vangabatsire sei Ukraine. Vanhu vemuNigeria vane hama zana nemakumi matanhatu nevasere vakapambwa muchitima mudunhu reKaduna musi wa18 mwedzi wapera vanoti havana chivimbo nezviri kuitwa nehurumende kuedza kuvanunura. Vanhu vainge vakapakatira zvombo vakadhura njanji usiku ndokutanga kuridza pfuti vachibva vauraya vanhu vasere ndokupamba vamwe vanhu vasiri kuzivikanwa kuti varipi kusvika pari zvino. Vakapamba vanhu ava vanonzi vari kuda kuti vamwe vavo vakasungwa vasunungurwe ivo vozosunungurawo vanhu vavakapamba ava. Sangano rinomiririra zvizvarwa zveZimbabwe zviri mumatunhu anoti Washington DC, Maryland, Virginia neWest Virginia muno muAmerica, reCoalition of Zimbabweans in the DC area CODSA, rinoti rinotambira nemufaro mashoko egurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava ekuti vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vari kuita zvikuru kwazvo mukusimudzira upfumi hwenyika kuburikidza nemari dzavanotumira kumusha. VaShava vakataura mashoko aya svondo rapera kumusangano weZITF kuBulawayo. Gore rapera vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vakatumira mari dzekuAmerica 1.4 billion kumusha, iyo inonzi nehurumende yakawandisa kudarika mamwe makore ose. Asi sachigaro wesangano iri vaJona Masia vanoti vanotarisirawo kuti hurumende ichagarawo navo pasi ichinzwa pfungwa dzavo pamwe nezvavanoshuvira kwete kungovaona neziso rezvematongero enyika. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navaMasiya pamusoro penyaya iyi muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika.
Mashoko aDr Shava tinomatambira nemaoko maviri. Zvinhu zvinofadza kuti hurumende iri kuona zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika. Ichokwadi, isusu sevanhu vane sangano rine vanhu vari kugara vachitumira mari, kwozoitawo tichitumira sesangano, tinonyatsozviziva kuti mari dziri kuenda kumusha. Saka tinofara chaizvo kuti hurumende iri kuzviona uye iri kuona kuti tiri kubatsira kuvaka nyika. Mashoko akanaka chose. Ticharamba tichikurudzira nhengo dzedu nevamwewo vatinoziva kuti vashandire pamwe kuti vatumire mari dzinobatsira kumusha.
Tinoona kuti vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vari kutambira kutenda ikoku kuti aiwa matipembedza vaShava nezvese zvamataura, asi kucherechedzwa kwevana veZimbabwe vari kunze kwenyika vanoti kushoma. Imi munoti?
Ndinobvumirana nezviri kutaurwa nevamwe vana veZimbabwe. Ndinoona sekuti hurumende ngaiite kuongorora kutsvaga kuti vana veZimbabwe vari kunze vane masangano akasiyana-siyana ndevapi, kwakuita kutaura navo kuti hei tingashanda sei pamwe chete. Zvisina zvematongerwo enyika zvirevi kuti kana vanhu vane sangano vari kutaura kuti vari kuda kuita zvematongerwo enyika kana kuti vari kudawo kuwana chingwa muhurumende. Tinongokurumbidza kuti hurumende yaita reach out, yatsvaga vanhu vane masangano, vanhu vagone kubatira pamwe chete kuona kuti nyika ingasimudzwa sei. Nekuti kana tiri kune dzimwe nyika tinenge tiri kuona zviri kuitwawo tichishuvira kuti dei zvizvo zvaitwa kunyika yedu kwatakabva. Neruzivo rwatanarwo rwasiyana nerumwe ruzivo rwatakabva tinarwo. Saka tinoda kuti we are so much willing kuti tibatsire, asi toda kuti hurumende itandavedze ruoko tishande pamwe chete.
hurumende yagara inokurudzira vana veZimbabwe vari kunze kwenyika kuti vanga vachibatana nayo muzvirongwa zvebudiriro zvakasiyana siyana. Musiyano upi wamuri kutaura imi kuti dai hurumende yatambanudza ruoko?
Musiyano uripo ndewekuti tiri kutaura nyaya yemaoutreach programs. Ekuti maMP vanoshanda muhurumende vachiuya kunyika dzakaita kana kunana America kana kunana UK. Vagare vazivisa vanhu kuti mazuva akati tichange tiri pakati, mazuva akati tichange tiri pakati. Tosangana navo tichitaura kuti tingabatsirawo sei. Tinoziva kuti dzimwe nguva vanozivisa asi zvinodzoka zvoita kunge zvazviiswa vanhu vanongoda zvematongerwo enyika chete. Ipapo ndopandiri kuti panda kuti pagadziriswe ipapo. Toda kuti maoutreach aende mucommunity, madiasporans vasinei nezvematongerwo enyika, vanoda kungosimudza nyika chete. Ndopandiri kutaura ipapo.
Avo vanga variisa chigaro wesangano rinomiririra zvizvarwa zveZimbabwe muno muAmerica, Coalition of Zimbabweans in the DC area, Kodza vaJona Masia vari parunare kuWest Virginia muno muAmerica, naJonga Kandemiri weStudio 7.
Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6170 ne 7270 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisa kugunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pashortwave.
Chirongwa cheDiaspora Forum na 8 PM chatinotaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Tiri kutarisa danho rotorwa neguta reJohannesburg rekurambidza zvizvarwa zveZimbabwe nezvekune dzimwe nyika kutengesa mumigwagwa nekuita mamwe mabasa emaoko. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutitumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860, 15460 kHz per shortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175, 7255 shortwave. Zvonguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu zvakare. Nhengo yeparamende inomirira Norton Vatemba Muliswa vokurudzira dare reparamende kuti ridaidze mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vazopindura mibvunzo nezvemhosva dzeuori dziri kupomerwa makurukota avo. Dare reparamende rodaidza gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo kuti vauye kuzotaura nezvekutatarika kweZupco kuita basa rekutakura vanhu zvopa kuti vakawanda vafambe netsoka. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kuStudio 7 @voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Soku isika disenda wa VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 4 kuNkwenkwezi 2022 musithandekile mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Bekuvele kungelazimoda. Bizimutswana singazi ukuthi ozibuqo bevelele ngapi bebe 30 kodwa ixhuku labantu amaxhuku lamaxhuku abeyibonakala kuma bus stop la amalokithi wonke nje jikelele phosa izolo imini yonke.
Uhulumende uthi uyakhathazeka ngokuthi iningi labantu liyaswela imota zokuhambisa njalo uzalungisa lolu hlupho ngokusungula uhlelo olusalulongwa olukhangelelwe ukuqeda lolu dubo.
I think we have a responsibility to protect the people of South Africa first. You know, we're hoping that all those 8,100 occupied bus Africans are going to do the law.
Idolobho leJohannesburg selethule umthetho ohlose ukuthi zonke indawo zokuthengisela ezitaladeni kuleli dolobho zithathwe izizalwane zakwele South Africa. Umanyano owe-European Union usukhuthaza amazwe wonke angamalunga ukuba engasathengi amafutha ezimota leyinye impahla kweli Russia. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Uhulumende uthi uyakhathazeka ngokuthi iningi labantu liyaswela imota zokuhambisa njalo uzalungisa lolu hlupho ngokusungula uhlelo lwe-Urban Mass Transportation System olukhangelelwe ukuqeda lolu dubo. Lokhu kuvezwe isiphathamandla sikahulumende uMnumzana Nick Mangwana eloba enkundleni yobulenjini eTwitter namhla ntambama. Kodwa uMnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, uthi kufanele kuvunyelwe ezinye imota hatshi ezenkampani yezokho kuphela ukuthi zithwale abantu.
KoBulawayo uhlupho lwezimota lukabili. Okwakuqala nxa sikhangele izimoto ezithutha abantu zisuka emalokitshini siye esidikidikini sedolobho kuvame kuba yibo zukho ngaba ngamabhasi kumbe kube ngamakhombi. Kodwa ke sikunanzele kakhulu izolo kumbe ikakhulu mhla ka-3 May yikho ukuthi bekuvele kungela zimota. Bezimlutshwana singazi ukuthi ozukho bevele bengaphi kumbe bebe-30 dizili kodwa ixuku labantu amaxhuku lamaxhuku abeyibonakala kuma bus stop la amalokithi wonke nje jikelele phosa izolo imini yonke. Ufica ukuthi lezi ezinye izimoto ezazivele zithova kudala ombayiwa labo City Transit laba labo Bupta abangasavunyelwayo ukungena emgwaqweni sokuthiwa ke imshikashika lanxa kuyizovela izimoto ebesizazi ziyabe zingavunyelwa ukuthi zingene edolobheni. Amapholisa abevimbile nxa zonke okubangela ukuthi abantu abayemsebenzini bagcine bephuzile kumbe abanye vele bagcine bengazahambanga. Kube sokusithi ntambama ke kuphinda kube isikhobe khobe futhi khona phana lapho okugadelwa khona kibo Hamara kibo Lion langaphi ngaphi ngenxa yokuthi izimoto lezi ziyabe zisilele zikazukho njengoba lezi ezingalamabhakani kazukho baye bevele bengazifuna emgwaqweni. Sibe siba lohlupho lwesibili lokuthi nxa umuntu esuka elokitshini esiya kwelinye ilokitshi kuvele kakulazukho. Izimoto ezithenjwe yilezi ama Honda Fit lamanye nje amakhombi angaregister ngandazuku. Manje amapolisa abevimbile izindlela zonke zonezo kusuka ke kubangela ukuthi abantu bagcine bengasela izindlela zokuthi bafinyele abafuna ukufinyelela khona. Ntathe umzekeliso nxa umuntu esuka mhlawumbe kose kusile enkulumane zami ukuthi aye eCouthback bezami ukuthi aye eLuveve. Amapolisa angavela vimbe izindlela lapho ohamba khona lezo zimoto kusho ukuthi abantu laba basela izimoto zokuhamba ngoba vele kakulazo zukho ohamba kuona lowa amaroutes. So yizo ke izinhlupho abantu abahlangana lazo ngenxa yemonopoli kazukho njalo ebangelwa ukuthi amapolisa abevimbe imigwaqo lapho kumele izimoto lezi zincedisa abantu zihambe khona.
Isiphathamandla sikahulumende uMnumzana Nick Mangwana uthi balonanzelela udubo olubhekane labantu njalo bazalulungisa. Ubona ngani lokho kuyathembisa yini?
Uhlelo lolu abalukhulumayo, yebo kungaba luhlelo oluhle nxa kuyikuthi lusungulwe kuhle. Esikunanzela ukuthi bekungamelanga kuqalwe kumiswe amakhombi lawa vele kade sebenza ngaphansi kwamakhampani kaBupta, makhampani kaMbayiwa, lamakhampani lawa kaCity Transit kumbe Apricos labana kade beqonda kubona sidingale labo UPH. Bekulula ukuthi uhulumende aqale aqogelele abe lezimoto ezaneleyo ezizathutha abantu nxa sokuthwela omakhampani kumbe mhlawumbe azavunyelwa. Kumbe njalo uhulumende akhulumisana lalawo makhampani ukwenzela ukuthi basebenzisane in partnership ukuze kungabi lohlupho lwe-mass public transport system. Kodwa kathesi sikunanzela ukuthi vele izimoto lezi esithi ngezikazubuko kasizo zikazubuko, but yizimoto ezilabanikazi abacathe ngaphansi kwebhakani likazubu. Yikufica ukuthi le mkhehlekhehle eminingi esikhangele ukuthi ngabe kuthiwa ithovisi yemakhaya ithwele izinqola khona-ke, kodwa kathesi yiyo esithwala abantu lapha edolobheni. Fica ukuthi kuyabe kule ntuthu esabeka isigaga sentuthu kukhoza ipollution emadolobheni. Njalo lezi amabhasi lawa ayabulala imigwaqo.
Lo umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association esixoxelayo ecingweni ekoBulawayo. Idolobho leJohannesburg selethule umthetho ohlose ukuthi zonke indawo zokuthengisela izitaladini kuleli dolobho zithathwe yizizalwane zakwele-South Africa. Lokhu kubikwa kuzadala ukuthi abokuza abagoqela beZimbabwe bathwale nzima ngamandla. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele-South Africa.
Ngokutsho kwesiphathamandla sedolobho leJohannesburg esibona ngezomnotho kuleli dolobho, uMnumzana Nkululeko Mbudu, umthetho omutsha lo uhlose ukuthi amabhizimusi okuthengisa ezitaladeni ahleleke kungaminyani njalo kulandelwe imithetho yedolobho. Uthi okwakhathesi kulamaphemithi okuthengisa ezitaladeni edlula izinkulungwane ezilitshumi lane 14,000, kodwa ke uthi inhloso yedolobho leli yikuphungula amaphemithi la abe zinkulungwane ezisishiyagalombili kuphela 8,100.
We've got a foreign invasion in our informal trade as well as puzzle shops. And, you know, I think we have a responsibility to protect the people of South Africa first. You know, we're hoping that all those 8,100 occupied bars are finished. Are you going to do them alone?
Sizaqinisekisa ukuthi zonke indawo zokuthengisela zithathwa izizalwane zakwele South Africa, kutsho uMnumzana Mbundu. UMnumzana Mbundu uvumile ukuthi akukho emthethweni ukwalisa abalemvumo yokuzodinga ukuphephela kwele South Africa ukuthi bathengise ezitaladeni ngesikhathi izicelo zabo zisahlolisiswa. Uthi kukhona ukufuze kulungiswe mayelana labadinga ukuphephela abaselizweni. Leli dolobho lithi amaphemithi okuthengisa ezitaladeni azaphiwa ngokusebenzisana kogatsha lwendaba zasekhaya olwezemithetho, olwezemisebenzi kanye lamapholisa. Lokhu kutsho ukuthi bonke abalamaphemithi asephelelwe isikhathi lalabo abalencwadi zokuba kwele South Africa bazavalelwa phandle. Lalabo abangelancwadi zokuba kwele South Africa bazavalelwa phandle kwalo hlelo. Eminyakeni elithume edluleyo, kulezi nkulungwane zezalwane zeZimbabwe ezibalekele kwele South Africa ukuyadinga imisebenzi. Kodwa ke njengoba isilinganiso sabangasebenziyo kwele South Africa ekukhulwini sebesedlula amathumi amathathu lanhlanu 35%, iningi labantu bokuza bazithole sebethengisa imibhida, izithelo namatamati emgwaqweni. Isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, uMnumzana Bongani Mkhwananzi, uthi baqaphe ngeso lokhozi ukubona ukuthi idolobho leJohannesburg izawusebenzisa njani lo umthetho.
Alistendi ukuze usithole esokuthengisela kumele ube le-South African ID. Ama-South Africans lawo asuka aziqhashise awuthi to ama-migrants kwezinye iindawo. If the South African is fine with renting their stall out and the migrant is happy to rent it and both of them are gaining out of this prospect, what is wrong with this?
Selokhu uqale lonyaka kule qembu lezalwane zakwele South Africa elizibiza Operation Gidula eselihambe indawo eziningi elizweni licotsha abakwamanye amazwe abathengisa emsikeni lisithi basuke kulezi ndawo kungene izalwane zakwele South Africa. Melesimo 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Akande ukhethe ukunanza usuku lokuqakathekisa umsebenzi wentatheli zendaba ole World Press Freedom Day. Labafundi bekolitshini ye-National University of Science and Technology INAST kanye labe-Midland State University koBulawayo, lapho umphathintambo wezokwethula kwembiko umnumzana Kindness Parata afundise khona ngemithetho yelizwe ephathelane lokwethulwa kwembiko laleyo uhulumende akhangelele ukuyibumba kutsha ngenjongo yokubalimukisa ngokuqakatheka kwabakufundeleyo bebambene le-UNESCO le-MISA Zimbabwe. Ukuhlaziya lolu daba uMichael Ve weStudio 7 uxoxe lesikhulumeli senhlanganiso emela amalungelo abasakhulayo abakumsebenzi wokwethulwa kwezindaba e-Young Journalist Association, umnumzana Leopold Monende.
Ilanga lelinye lokukhumbula umsebenzi owenziwa zintatheli izindaba elizweni lethu ikakhulu eZimbabwe, lilanga lokukhumbula ababala lokubala, ababala lokubuka okunye esikukhiphayo thina njengentatheli izindaba. Lilanga njalo elokuqhubeka phambili le mkhankaso yethu ukuthi umsebenzi wethu sifuna ukuqhutshwa kanje, sifuna uhulumende esenzele lokhu nezinye izinto angakazi angakasenzeliswa. Lilanga lokuthi lathi sibone ukuthi sihambisa njani umsebenzi njalo singazenza sibe ngcono ngendlela yini.
Leo, indikimba yalomnyaka iqhakathekisa ukusetshenziswa kwemitshina yakulezi nsuku ngabakwethulela uZulu izindaba. Ubona ngani imitshina yakulezi nsuku iyasiza na emsebenzini?
Umsebenzi wethu lo i-internet isenze umsebenzi wethu wabalula, njalo umsebenzi wethu sichaza labazali abalalelayo ababalayo nababukayo. Ungakhangela singakhela ama website ekudala sasitshela abantu umongameli Emmerson Mnangagwa uthe okwakhathesi sesithi nxa singathi umongameli Emmerson Mnangagwa uthe sibeke bezibukele bebezilalele ekhuluma osekwenze umsebenzi wethu siba ngesithiwa sithi ube credible, yabo. So it's a good thing. Njalo i-internet yona isinike amathuba ikakhulu kwabasakhulayo okuzivalela umsebenzi wabo njengoba umsebenzi uhlupha lapha eZimbabwe. Sebenamaphephandaba abo labo sebeqhatsha abanye abantu osekwenza ukuthi lathi i-industry yethu ithuthuke.
Njengabasakhulayo abakumsebenzi wokuthi wokwethulela uZulu izindaba, lihlangana ngenhlupho ezinjani elizweni?
Bramike, eZimbabwe akuyalwa msebenzi. Okusho ukuthi abasakhulayo bonke abaphuma emakholejini akula ndawo yokuthi yokubaqhatsha ngoba abadala abavele bekhona basasekhulu, yabo. So also sitsho ukuthi i-internet has become their source of livelihood. I-internet sebephila nge-internet. Nxa bengaqalanga iphepha labo sebesenza ezinye izinto nge-internet ngoba ngesikhathi bebekhayelela ukuthi hayi ngiqeda nzihamba e-Herald, bafika e-Herald umuntu angikhona lokhu ekhona, ngiqeda nzihamba e-newsworld.com bayathola umuntu ose-newsworld.com lokhu ekhona everywhere. Kunjalo ama-opportunity abasakhulayo intatheli izindaba ezisakhulayo malutshwane sebezilungisela kuyo. Lokulalelwa sibi even lokho uthi Bramike akuthi uyathi haliyo mfuna ukukhuluma lawo nge-World Press Freedom Day kukalutshwane. Ingxoxo ezinje so sizibona ziphakathi kwabakhokhela iZuchi, abakhokhela iZinef, abakhokhela iMisa, ngabantu abadala labo abakhokhela o-VNCZ omaz. Asiziboni zibuzwa thinawo ngabe kuthiwa hhayi laba basasebancane, kodwa sisasebancane njalo yithe sibaningi ukudlula intatha ezintaba zethu.
Awusitshele Leo, liyenelisa na ukuqhuba umsebenzi wenu likhululekile kungelo ukuhlukunyezwa namaphoyisa labanye abantu? Liyenelisa na ukusebenza likhululekile?
Ukusebenza sikhululekile kuthiyeni? Ukukhuluma intando, ukubhala intando singenelisa, kodwa okuzenzakala usubhalile kumbe usukhulumile kungahluki. Ngawunika umfanekiso kaHoposhingono. Hoposhingono ubekhuluma iqiniso esithi izibhedlela zethu azila mapilisi, azila mchina. Kodwa uthe sekhulumile sibonile uhulumende kumbe izanupf isimlanda isithi sifuna ukuchaya sithatha lokhu singwenza lokhu isimethu se yikho okuhlupha ngeZimbabwe yakhathisa ukuthi ungakhuluma ungabhala kodwa kusasa bazakulanda bazakwethusela bazakwenza okunye wena oyabungawukhayela yikho okuhlupha. So njengentathe indaba ukubhala siyabhala ngoba sesiphila ngokubhala ngengeke lokubhala. Kodwa ngiyabe ngikwazi ukuthi sizafika isikhathi kumbe singafika isikhathi sokuthi abantu laba bazakubuya bethi ndoda wena wasibhala kubi sizakwenza so.
Lowo nguLeopold Monente, isikhulumeli senhlanganiso ye-Young Journalists Association, obexoxa ecingweni lo-Mike Hove we-Studio 7 eseHarare.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku-shortwave.
Umanyano we-European Union usukhuthaza amazwe wonke angamalunga ukuba engathengi amafutha ezimota lenye impahla kwele Russia ngoba ilizwe leli selibhomba ngamandla kwele Ukraine. UGibbs Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
I-Reuters News Agency ibika ukuba inhlanganiso ye-European Union isifuna ukuba amazwe asemhlubuleni wezwekazi leli adinge ezinye indlela zokuthenga amafutha ezimota kusiyafika uLwezi lonyaka. Umanyano lo uthi kumele beqinise izijeziso zenoto njalo uvinjwe osomabhizimusi abadabuka eRussia ukuba besebenzele emhlubulweni lo. Bafuna kuvalwe la mabhanga wonke adlelana leRussia ngokuwakhupha ekulenjini kusigxingi seSwift. Konke lokhu kwenzakala eRussia libhomba ngamandla eMariupol lamanye amadolobho lapho sekubulewe khona abantu abaningi. Abadabuka eZimbabwe bathi kuyesabeka okwenzakala kwele Ukraine. Umnumzana Mbuso Mhlanga ingcweti kwezomvikela uthi amazwe aphehla konke lokhu akumanyano we-NATO.
I-Russia ilwa ne-NATO ne-European Union. So unfortunately ukuthi kwenzakala singathi i-venue kuse Ukraine. So Ukraine isihluphekile ngendaba yokuthi yavumela ukusetshenziswa ukuthi ibe yivenue ye World War 3. IRussia nizokubeka ngesilungu isazoba agitated kakhulu ngendaba yokuthi iNATO le European Union zibhizi zinikeza iUkraine isikhali. And that clown yase Ukraine nayo busy yavuma ukuthi kube njalo kuzofa abantu abanengi. And at the end of the day iRussia izogcina isebenzisa ama nuclear weapons ngoba bebona ukuthi they are fighting a lot of forces, not only one force yase Ukraine.
Uyakhala njalo lo mnumzana Thandazani Moyo ngokwenzakala kwele Ukraine.
Isintu sithi ma indlovu ezimbili zisilwa utshani yilo olulimala kakhulu. Kufana lesimo esise Ukraine Dube. Mina ngokwami ukubona ngicabanga ukuthi iRussia le USA bathethe iUkraine bayenza iground lapha bazotesta khona amandla wabo bebulala uZulu ongelacala uZulu ongazaziyo izinto zombusazwe. So ngicabanga ukuthi impi yase-Ukraine ama-Russians nama-Ukraine akakubona isitha. Ungabheka even i-history yathi ukuthi labantu bekulilizwe lilodwa bephila kahle elizweni. So ikubonisana amandla kwamazwe amabili amakhulu bebhuqana endaweni okuhlala khona abantu abamsulwa. And abantu abamsula laba sebelimala and sebephela.
Umnumzana Sipongulube olandela ezombusazwe uthi ele Russia lenza ongaqondanga kwele Ukraine.
Siyakwazi ukuthi abantu sathi siqala abantu babethi kuzaphela kodwa mina ngangibona ukuthi vele kuzaphela nzima. Njalo abantu abaningi baye besithi abantu basola i-NATO, basola i-USA, basola. But kulesi simo esikiso kumele sisole i-Russia engene elizweni elizimeleyo. Yalidubula, yalibhomba, yenza yonke into. singa isoli USA, sisolo NATO, sisolo amazwe lawa ngabakwenzayo kwamanye amazwe ngoba ngezimiso vele abalazo ngamanye amazwe. But ukusola kwethu USA akutsho ukuthi iRussia isimsulu. IRussia lesi simo se-Ukraine yiyo vele ichophe ilizwe, yangena phakathi kwelizwe. Siyabona amazwe iZimbabwe nxa nje kungakhulunywa ngokuthi amazwe angene liyatsho ukuthi i-sovereign state. Ibisisima amanye amazwe ame ngoba yi-sovereign state. So elinye ilizwe elingene li-sovereign state lidubule litshele okukwenza abantu babukele. Amanye amazwe siyakwazi ukuthi abukele ngendawo yokuthi isimo sawo laso agoqa izandla ngomthetho. Kodwa yimbi into eyenzeka eRussia, njalo izasithelela sonke, njalo isesibone vele imithelela. Ifuel isayibona ukuthi ikhwele njani, ukudla kukhwele njani. Kanti sengikhuluma begoli i-cooking oil is almost 100 rand, from 50 something rand, 2 liters.
Ele Melika okwamanje lidinga imali kudala le-Congress edlula amabhiliyoni angamashumi amathathu, $33 billion, yokunika ele Ukraine ukuba lithenge izikhali zokulwisana le-Russia. Akwaziwa ukuba impi le izaphela njani. Ngimele iStudio 7 ngise-Washington DC, ngingu-Gibbs Dube.
Ku-Live Talk kuhlelo Diaspora Forum namhlanje sicubungula okwenziwa izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe. Namhla kuhlandla lapho isikhuluma khona lezi zalwane zeZimbabwe esezihlala emazweni, uChris Gande weStudio 7 uxoxa lomnumzana Phanyeka Karimanzira osehlala kweleBhilithane.
Mina ngabuya lapha e-UK ekupheleni kuka-2006, kutsho ukuthi sengile minyaka elitshumi lahlanu ngilapha e-UK. Impilo yakhona lapha ngathi kuyasetshenzwa kakhulu. Iningi labantu basebenza imisebenzi emibili esingathi yi-main job le-part-time. Silutshwana isikhathi esokukhwejisa kumbe sithi i-socializing ngesiNgisi. Ngaphandle kwe-rent, le-council tax, logates, lamanzi, into zalapha zitshiphile. Ikakhulu ukudla kulabo abafuna ukuthuthukisa imfundo yabo, ithuba likhona lokuya e-university kumbe lokwenza ama-course aphezulu. Nxa ungasebenzi, uhulumende uyakubhadalela i-rent le-council tax aphinde akhuphe imali yokuthi ukwanise ukuziphilisa. Esingathi ama-social services akhona akulani lokuthi kawusebenzi, into ezokuthi uphile impilo e-decent uyazithola. I-transport, i-health, konke ngathi it's first class. Ungagula ezibhedlela kuye kukhona konke okufunakalayo, imishina lani, odokotela, amanesi, konke kwenele. Yikho engakutsho ngempilo yalapha e-UK. Ma sesikhangela silinganisa le mpilo yasekhaya eZimbabwe, hayi kuchiyene kakhulu impilo la eyalapha e-UK ngathi ingcono kakhulu.
Nxa kuyikuthi eZimbabwe kungalunga kube lobubelo kwezomnotho elizwe, ungabuyela yini?
Kungalunga eZimbabwe ngiyabuyela ngigijima. Ngiyafisa kakhulu ukuthi ngibuyele eZimbabwe. Kodwa kumele kuqale kube le nguquko. Ngicho ngikhuluma ngezombangazwe, ukuhlunguluzwa kwabantu, ilungelo loluntu, ukuba umuntu ebe ngokhululekileyo ukuxotoza uhulumende ma engathabi ngokuthi ngombuso okhona. Esingathi ama-human rights kube le-democratic space, kungaba njalo hayi ngiyabuyela ngigijima. Kodwa ma kungala nguquko ikakhulu kwezombangazwe, hayi angibuyele.
Kukhona yini okufundileyo khona ngapho e-UK obona ngani kunganceda eZimbabwe okungadingi imali eningi ukuthi abantu bakwenze?
Ngifunde okuningi okumaqondana lo msebenzo wami esingathi i-profession ngesiNgisi. I-profession yami i-international trade, ibalisela into ezinjenge-economics, i-transport, i-shipping, le-business administration. Yeah, angifunde okuningi lokho ngabuya lapha e-UK njalo ngilokho ngifunda ngisiya phambili.
Manje ngokubona kwakho ubona ungani impilo yakhona ngapho kwele United Kingdom injani ebantwaneni kakhulu abazalelwe khona ngapho bona belabazali abeZimbabwe. Baphila njani, ubona njani?
Impilo yalapha ikakhulu ebantwaneni abazalela lapha, hayi mina ayingithokozisi ngoba abantwana vele bathanda ukuya esikolo besesibancane kakhulu esingathi yi-nursery. So uzathola ukuthi khona umntwana ufunda isikhiwa isikhathi sonke, isikhathi sokuthi afunde ulimi lwethu, afunde isintu. Silutshwana ngoba uba labazali intambama kuphela sebevele emsebenzini. So hayi ngendlela naleyo mina hayi impilo abantwana yalapha ngibona ingalunganga. Njalo kuyahlupha ukuthi umntwana umkhuze lapha akuvunyelwa ukutshaya umntwana kumbe ukumthethisa kakhulu engaze abone ngani uyamhlunguluza, uyakhwanisa ukukucebela uboche. So uzathola khona ukuthi khona abantwana balapha mina impilo yabo hayi ayingithokozisi. So
lowo ngumnumzana Phanyika Karimanziwa, isizalwane seZimbabwe esesihlala kweleBhilithane.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebelenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebelenjini bokuxhumana obeFacebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Qhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Hlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ukhulumende uthi uyakhathazeka ngokuthi iningi labantu liyaswela imota zokuhambisa, njalo uzalungisa lolu hlupho ngokusungula uhlelo olukhangelelwe ukuqeda lolu dubo. IJohannesburg selethule umthetho ohlose ukuthi zonke indawo zokuthengisela ezitaladeni kulelo dolobho zithathwe izizalwane zakwele South Africa. Umanyano o-European Union usukhuthaze amazwe wonke angamalunga ukuba engasathengi amafutha ezimota lenye impahla kwele Russia. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi usithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.